Vachitaura nasi kumarinda hiro seka marare uko vanga vachiradzika gamba renyika Keno Ukeni Constantine Mabuya vamunanga kuvati gore rino riri kuratidza kuti Zimbabwe icharamba ichibudirira.
Individually and collectively we shoulder the responsibility to develop modernize and industrialize our motherland, Zimbabwe. The year 2024 is promising to be a year of further growth and development.
Tisu pachedu tine basa rekuti nyika ibudirire, ifambidzane nedzimwe nyika uye tisimudzire maindustry. Gore ra 2024 igore rekuwedzera budiriro yenyika.
Vatiwo vakadzoka kumusangano weEP Africa Summit nezuro vachiti chinangwa chavo ndechekusimbaradza ukama weZimbabwe nedzimwe nyika zvinozosimudzira upfumi hwenyika. Vamunangagwa nevamwe muhurumende yavo vakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica, nyika dziri mugungano European Union nedzimwe vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Amai Spiwe Fuzan avo vanga vabva kumusha weApple vauyawo kumarinda kuzochema vamabuya vati mutungamiriri wavamunangagwa huri kuunza budiriro.
Zvinotindira zvakatowandisa zvekuti iye vagara vakatotanga kutara nokuti tiratarisa iye zvino mugwagwa wemasvingo mugwagwa watonakisa wakutofamba mota totarisa zvibhorani zvavatoita musha zvibhorani zvakatowandisa saka so tiri kutarisira kuti 2024 kuchava neshanduko yakatokurisisa.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vati muromo hauzarirwi nerwizi.
Ikwezvinezvi tatarisana nemitero yatisinganzwisise upenyu hwedu hwaminyama nemitero nematoll gate fees nezvimwe zvakawanda zvekuita kuti income yekupinda mumaoko irikupinda mumba inge iri diki. Vakaita economic famine yacho dzava kuti kana mukawanza mitero paincome demand inoitwa restricted. Saka kana demand ichinge yaita restricted economic growth inobva kutonomi haise yakabudirira kana muchinyima vanhu mari yavanofanira kuseenzesa kuenda nayo kumusika. Saka ikwe zvine izvi upenyu hwakaomera maZimbabwe akawanda.
Vamunangagwa vatiwo shuviro yehurumende yavo ndeyekubatanidza vana veZimbabwe kuburikidza nekugadzirisa nyaya yeguku rahundi.
Presently the Second Republic is driving the efforts to find closure and the healing for this cause from the disturbances that characterize the early years of power independence through various mechanisms, including initiatives led by our traditional leaders and communities. We are addressing the Kukurahundi matter.
Pare zvino hurumende yeSecond Republic iri kushanda nekutungamirira kuti tiwane kupodzwa kwemavanga ezvakaitika tichangowana kuzvitonga kuzere. Kuburikidza nenzira dzakawanda kusanganisira zvirongwa zviri kuitwa nemadzimambo nematunhu. Tiri kugadzira nyaya yeguku rahundi.
Munguva yeguku rahundi kutanga muna 1983 mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa kumatebelele nemidlands nemauto e5th brigade vachipomerwa mhosva yekuda kupandukira hurumende. Asi vanhu vemunzvimbo idzi vanoti vanhu vakawanda vanhuwo zvavo kwete zvaitaurwa nehurumende zvekuti yairwisa vainge vaipandukira. Vamunangagwa vari kushanda nemadzishi epari zvino kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa nyaya yeguku rahundi mushure mekunge hurumende yapedza makore isingadi kugadzirisa zvichemo zvevanhu. Madzishi achapinda mumamisha achinzwa pfungwa dzevanhu. Panguva yeguku rahundi vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori. Murongi wemabasa muNational Transitional Justice Working Group vaFortune Kuudzewe vanoti havawirirane nekuti vamunangagwa vangatungamirira kugadzirisa nyaya dzeguku rahundi.
Nokuti tinozva kuti ivo ndivo vanga vari mukuru wemauto e5 brigade akatumwa kunoita zveguku rahundi kuti vazouya futi vachiti ndivo vaakuda kutungamira nyaya iyoyo kwatiri zvinoita kunge bhinya roda kubvisa mwana wembana madziwa. Naizvozvo tine zvatinofungidzira nekukurudzira kuti zvinge zvichiitika. Chekutanga chatakaona ndechekuti hapana matanho aripo ane chekuita nemitemo yatinoti legal framework inoita kuti madzishe ekumatebeleland ange achifamba nenyaya dzegukura hundi.
Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri mushushu wekurwisa chirwere chekorera chakatanga kupararira munyika gore rapera. Vati vari kuchera zvibhorani uye kuita zvimwe zvinoita kuti vanhu vawane mvura yakachena uye kupiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Kunyange hurumende iri kuita zvakakwana, sangano reWorld Health Organization rinoti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kuti chirwere ichi chisauraya vanhu vakawanda munyika. Hundi iyo iri kubatsira Zimbabwe nenhomba dzekorera. Vatiwo Zimbabwe yarasikirwa zvakanyanya nekufa kwavamavuya avo vavati vakashanda zvinofadza kubva mukurwa hondo yerusununguko nekuva nhengo yeZimbabwe Defence Forces. Vamavuya vakashaya vari kuWestern Clinic muHarare musi wa23 ndira 2024 mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vakaberekerwa kufila Busi mudunhu reMatabeleland South musi wa12 ndira 1952. Mhuri yavo yakazoenda kuZambia muna 1954 iyo vachizopinda mumauto eZanu neZanla muna 1969. Mushakabvo asiya vana vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.